This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi pa Studio 7 uri musi wesvondo zvita 27 2015. Tinoimba kuti makave nezororo rekisimusi rakanaka. Munokwanisa kutibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Kanzuri yeguta reHarare inoyambira kuti ichaenderera mberi mugore ra2016 ichiputsa zvivakwa zvinenge zvavakwa zviri kunze kwemutemo. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanoti zvinhu zvanga zvakaomera vana veZimbabwe zvakanyanya mugore ra2015 uye havaoni paine zvinoshanduka mugore ra2016. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Kanzuri yeguta reHarare iri kuyambira vagari kuti mugore ra2016 ichaenderera mberi nekuputsa zvivakwa zvinenge zvaiswa zviri kunze kwemutemo. Vachitaura neStudio 7, meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanotiwo kanzuri yavo inoshuvira kuwana mari yakawanda inopinda muhomwe yekanzuru mugore ra2016 kuitira kuti ikwanisewo kuita mabasa anotarisirwa nevagari. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Gore ranga rakaoma chaizvo, munoziva kuti kanzuri yedu yakatanga kana kana mari nekugozhorwa kwachikoko chakangoedza ndichivada kuchiedza kuti tiedze kupa vagari vemuguta mararamiro avanotarisira. Zvakaoma chaizvo asi zvikungoedza.
Zvii zvamunoshuwira mugore rinotevera ra2016 sameya weguta reHarare?
Ndoshuwirawo kuwana mari inopinda muhomwe yekanzuro inoenderana nemuwero wakaenderana nezvatanga takatarisira atinge tiakati kubhajeta. Zvino kana tiri kuwana mari inoita hafu yemari yatakabhajeta, zvinoita kuti kana basa ratinoita kuitirawo vanhu takuitawo nemuwero wakadimbuka, takuita nechidimbu chehafu, nekuti hapana mamwe mawaniro atingaite kunze kwemari inobva mumagari. Saka tinoshuvira kanzuro kuti iwane koro wayo wainowana muvanhu wakawanda unokwanisa kutiudza kuitira mabasa vanhu vatakatarisira kuita mabasa.
Pane vamwe vagari vemuHarare vanga vari kushoropodzawo danho riri kutorwa nekanzuru yenyu kupwanya dzimba dzakavakwa pamunotimi hapana kumira zvakanaka. Muri kuenderera mberi here muchiita chirongwa ichigore rinouya?
Tinofanira kutanga nenyaya yatainofanira kutangira. Chekutanga ndechekuti ngatiedzei kusavaka munzvimbo dzingatenderwe kuvaka. Ndezvo chekutanga, nekuti tikunde dambudziko iri. Tawana vanenge vakazoita izvozvo zvekuvaka pavasingafaniri kuti vavaka. Chatovakurudzira ndechekuti kana vachikwanisa kuwanirwa pamwe pari nani, kana kuti nzvimbo idzozvo dzipatsakepudzike kuti vagavarambe vachigara, kunonzi kuti regular life, zvinoedza kusvita izvozvo. Kana tatadza, tinokumbira kuti vagari vaedze kuzvishumidza ivo vachienda kune nzvimbo dzimwe dziri idzozvo pachavo. Mukazona pakutirwa matanho ekukwaza, matanho ekugumisira, matanho atisingafariri, matanho asingatifadzi, hazvitinakidze kuona tasvika padanho iroro.
Tiri panyaya iyoyozvo takaverenga mapepa nawo tichinzwa kuti pane vamwe vari kubatirwa dzimba dzavo vanga vasina ivo kubhadhara mitero yemvura nezvimwe wokukanzuru. Zvakamira seizvi?
Chokwadi chakanaka handiti ngatisendedzanei nenhema kuti ari kutsvaga mari inofanira kunge ichipinda muguta. Mari iyo ikasawanidzwa guta rifambe, tirikukurudzira mugari wese ane chekuita nekanzuro kuti zvekwakesare ngazviite kuna kesare. Ikasadaro chete hapana kwatiri kuenda. kuti arachino barana chowondoka kana pachicho saka tisina kukumbo kana nenhema kana uine zvaunofanira kupa kanzi supporter enda unobhadhara mari dzako.
Avanga vari meya veguta reHarare vaBernard Manyenyeni vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Satia Ngarivhume vanoti zvinhu zvanga zvakaomera vana veZimbabwe zvakanyanya mugore ra2015 uye havavoni paine chinoshanduka mugore ra2016 kana chete hurumende yeZANU-PF ichinge ichiri panyanga. VaNgarivhume vanoti mugore rino rave kupera ra2015 vakaona kodzero dzevanhu dzichimbunyikidzwa, mapato anopikisa achiramba achidzvinyirirwa nehurumende uye urombo huchitowedzera muvanhu kuburikidza nekuvharwa kwemakambani akawanda pamwe nekuburitswawo mabasa kwevashandi vakawanda. Ngatinzwei hurukuru yataita navo mukutarisa gore ra2015.
Gore ra2015 vakandemiri ranga risinyore zvachose. Vanhu vemuZimbabwe vakaremerwa, rakava nekugomera nekurwadziwa kukuru kwevanhu maringe nemararamiro edu chaiwo. Zvinhu zvakanga zvisi kufamba zvachose. Tikauye kune zvematongerwo enyika, hurumende yeZANU-PF yakaramba ine kushungurudza kwevanhu, ine arrogance isingadi zvachose kuti itarisane nematambudziko ari kutarisana nevanhu. Nzara yakakanganise vanhu, zvinhu zvakawanda hazvisi kufamba zvachose chose. Saka gore iri rakanga risina kumire zvakanaka in terms of yekutati isusu mikana yedu semapato ematongerwo enyika anopikisa Democratic States panga pasina zvachose, yakaramba ichivharwa. Ndogore zvakare ranyangarika vana Dzamara.
Asi mugore rese hamuna here zvamungati aiwa izvi zvanga zviri nani vaHungarivhume?
Tingati isu pachedu sepolitical party sizvidhendise muzviviri kuti tine zvinhu zvakatinakira sebato rinopikisa rematongerwo enyika. Takaona kukura kwakanyanya kwebato redu reTransform Zimbabwe. Zvinhu zvinhuwo zvakaite zvakanaka ndezvekuti isu semapato anopikisira rematongerwo enyika mugore rino ra2015 ndogore rekagona kuonana zvakare ndingati fainichabhaiya through the mera platform. Takagona kugara pasi semapato anopikisa tikasainirana chibvumirano chekuti aiwa ngatirwe pamwe chete tichirwira kuti tingati electoral playing field yedu iye ife iite zvakanaka.
Bato renyu rakawanikwawo richipinda musarudzo dzakaitwa munyika mugore ra2015. Panguva iyo mamwe wemapato airambawo kupinda musarudzo idzi. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Tingati isusu kupinda musarudzo kwatakaita kwakanyanya kubatsira ende huye kuri muurongwa hwestrategi yedu yepato rematongerwo enyika. Isu tiri kuti ngatiti kuri bosu takabate tsaura tiri kuvaka, kurudyi takabate minondo tiri kurwisa. Tiri kurwisa kuti playing field yedu iite zvakanaka. Uko the same time tiri kuvaka kuramba tichirwa tichibuilde pati ivi tichirwa nezanupiwo iye ndo strategi yedu. Saka kupinda musarudzo kwatakaita kwakabatsira kuti tirambe tichiexposa kana kubudisa pachena kubira nekubiridzira kunoite zanupiwo.
Avanga vari mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Satia Ngarivhume vari parunare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Nokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa naFather Ignatius Padya vanoshandaiwo nesangano rinonziro Young People for Others kana kuti YPO. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7, Father Padya.
Ndofara kuva pachirongwa chenyu.
Father Padya, mungatiudze kuti chirongwa cheYoung People for Others ichi chakatanga riini?
Chirongwa cheYoung People for Others chakatanga gore rakapera muna November paSt Joseph's College. Chakaitika ndezvekuti inini ndinoshanda ndiri chaplain paSt Joseph's College iri kuchishavasu. Saka ndakaenda nevana kwamutemwa kwamutoko nevanhu vanochengetwa naperembudzi izvi kune orphanage iriko inonzi Mother of Peace. Takaenda tindina Mother Peace tichira Gomo tichiona vanorwara ipapo. Tina vana nekutamba nevana tikadzoka tikavapozva takanga takavatakurira zvipo.
Chii chakaita kuti munge muchivamba chirongwa ichi?
Tadzoka vana about 5 of my students in my form 6 vakauya kuofisi kwangu kati fadha tabatwa nezvataona Mother of Peace Children's Home. Vana ava nezvaya vabereki vanoda rudo rwavanyanya chaizvo. Saka isusu tafunga kuti tingagoni here kuita chimwe chinhu sevana vadiki. Saka tida kutanga kaboka matatikotifambisa sei. Zvakati pfungwa inyu yakanaka izvi. Vatagara pasi vatazeya zeya. Tikavati ngatitangei boka redu tiri pazita rokuti Young People for Others nekuti pachikoro pedu chikoro chedu chinhu ndechemajezuiti. Saka tine zviti tiri Men and Women for Others. Tikati kana boka redu ratanga ikungu tichiti vana vese vadiki havapote vachiuya vachibatana nesu tichienda kunzvimbo dzakasiyana siyana kunobatsira. Takaona zvinhu zviviri pavana vadiki. Chekutanga ndechekuti vana vana vachinge vapedza rabu zvikoro zviya mafom 6 kana mafom 4 havana mari akuchuna. Asi pane zvinhu zviviri zvavanazvo. Vane nguva kuti havasiki chikoro kavo vakamirira kuenda kumayunivhesiti vakangogara kumba. Saka vane nguva. Chipiri chavanacho vane imba, vane maoko avo, vane tsoka dzavo. Varigonsa kushandisa izvozvo kubatsira vamwe vanhu. Saka takaona kuti isusu sevana vadiki muboka redu iri kwega hatisi kunyanyoda kunyanyokoshesa kuti tida mazima rakawanda. Asi da kuti sevana vadiki tipori tichienda kunoona vanhu kubve ikoko vangai maofanages vauya vanhu vanhu vakwedzera tichivabatsira nemaoko edu nenguva yedu tichizvibatsira tichiri kuzivawo zvinowanikwa nevanhuwo mukati mekuraramepo matambudziko avanhu vanawo tichibatsirewo kurarama. Takaita hungwa hwakasiyana siyana kuti tichipoka vamwe nepafacebook kuti vabatane nesu muchirongwa ichi. Saka svondo yapera iyo takakwemberera gore redu nokutanga SYPO tikati to end this to mark this one year toda kuita chimwe chinhu. Takaona zvakakwedzera kuti tiende kuchi kubati ben nenge anodzi charity visit. Saka takaita charity visit yedu kunodzi kumamissionaries of charity sisters aya masista echechi yeroma vanotevera tsika dzamadha teresa vanochengeta vanasekuru nanambuya vanenge vasina kwekuenda vatoti mapetichisi muchirungu. Vane about 50 something varume ne30 something vakadzi enda about 5 kids. Kati vakuenda ikoko nevamwe vedu vanobatana nesu tino vanoclina imba yavo tinoshanda tichiclina matoilets mavanorarira tichiwacha tichingoshanda navo tozokurukura navo tinzwe zvavanotambudzika nazvo nekuvapo kunyemerera mukati nezuva iro ratawana ndiro change iri presidenti yedu yekuchinuri tatagurovha tinenge tawana. Saka takaenda ikoko musi wefriday musi wa18 tikanoswera ipapo tikaudzwa nhoroondo yenzvipo iyoyo tikaona vana sekuru tikashanda
tichitarisa iyo nyaya yekubatsira zvikuru vechidiki vachienda kunobatsira vakwegura. Mungati itsika yakatekeshera here muZimbabwe kana kuti pane zvakawanda zvichirida kuti zviitwe?
Ndinonge itsika iri kutotangawo iko zvino maonero angu atinoita nemashandiro andinomboita nevana vechidiki. Vana vedu vamazuva ano vave nekakudawo kubatsira vechikuru. Zvaibvotewo kare kare zvinenge zvakambopera asi iko zvino zvitiriona kuti vana vakufunga kuda kuti ko vamwe vasina vatinonga vaitirewo chii.
Saka vanhu vari muboka renyu iri munoti majesuits chete here kana kuti munhu wese anenge achida kungobatawo nemi?
Aiwa munhu wese majesuits inini ndinge chamuchisvika torimo. Boka iri rakatangira pachikoro chemajesuits Sendimosas College asi vana varimo zvavana vedu mastudents nevamwe vechidzidzo chikoro. Tine vana vanobva kuSt Dominic nevana vanobva ku Dominican Convent nevana vanobva kuKutamba College Montecasi vakabva kuzvikoro zvakasiyana siyana vanobva muzvikoro zvemahara.
Saka vanenge vachida kubata nemi vanoenda kupi?
Vanogona kuenda paFacebook paya vakanyora kuti Young People for Others inobuda iyo Facebook page yedu. Saka munhu akalaika ipapo akapota achititevera tinge tichiisa mapost edu kuti tiita zvakati musi wakati yadi tibatanei tisangane ikoko.
Aiwa tinokutendai zvikuru Fadha Padya nekupinda muchirongwa chedu. Manga makateerera kubva kuna Father Ignatius Padya vanoshanda nesangano reYoung People for Others kana kuti YPO muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo anogonikai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai moko aJonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa zvikuru. Nhasi tine kambo gore rapera kubva kuna Pfungisai zvakave pano Mashavave akabatana na Ja Praiser. Kubva kuna Pfungisai zvakave pano Mashavave akabatana nemumwe muimbi ane mukurumbira Ja Praiser. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Kanzuro yeguta reHarare inoyambira vagari kuti ichaenderera mberi mugore ra2016 ichiputsa zvivakwa zviri kunze kwemutemo. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Satia Ngarivhume vanoti zvinhu zvakanga zvakaomera vanhu zvakanyanya mugore ra2015 uye havaoni paine shanduko pachapinda gore ra2016. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekana nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nichiti ngatisanganei zvakare mangwana.